Meya wa Gutare Gweru wa Josiah Makombe waudza Studio 7 kuti kanzuro yavo iyo iri kushanda nemapazi ehurumende panyaya iyi iri mushishi kugadzirisa kuti mimwe misika ivhure muguta iri svondo rinouya. Vamakombe vati vari kugadzirisawo kuti paive nenzira dzakasimba dzekudzivirira kuti vanhu vasatapurira nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vatatu muZimbabwe mushure mekubata vanhu gumi nevatatu.
Pachavhura misika iyi pose panovhurwa pachange paine mvura yekuitira kuti vanhu vakwanise kugeza maoko zvakare nematoilet anoshanda. Tichaisa urongwa hwokuti vanhu vanenge vakamira distance inotendegwa yesocial distance yeemita to 2 meters kuitira kuti vanhu varege kuparadzira chirwere checovid-19. Vanhu vachange vachivhura misika iyi vanhu vakarejestwa mumabhuku edu eState of Gweru avo vari kubhadharawo zvakare.
Izvi zvatambirwa nemufaro nemukuru werimwe sangano rinomirira vagari reGweru Residents and Ratepayers Association GRA vaCornelius Lipiwe avo vati danho iri richarerutsira vagari sezvo zvinhu zvakaita semuriwo, madomasi nezvimwe zvange zvave kudhura nekuti zvange zvave kutengeswa nevashoma. Asi vatiwo zvakakosha kuti vanhu varambe vachitevedzera zvose zviri kukurudzirwa pakudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus.
Kuvharwa kwombe kwakaita nzvimbo dzekutengesera, kuvharwa kwange kwakaita nzvimbo dzekuti vanhu vange vachitengesa zvinoreva nzara. Saka hurumende yanzwisisa isusu ngatichitorai mukana uyu, asi tirambe tichinzwisisa kuti social distancing is important, kugeza maoko kwedu kwakakosha. Tirambe tichiita izvozvo kuitira tisatapurirana chirwere ichi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kanawo gurukota rezveutano kuti tinzwe pamire hurumende padanho riri kutorwa nekanzuro yeGweru. Nhare mbozha dzevaviri ava dzanga dzichinetsa kubata. Mune imwewo nyaya, sangano reGRA rakabatana nesangano reGweru Residents Forum rakakwidza kudare reHigh Court chikumbiro chechimbi chimbi chekuti dare iri ripe mutongo wekuti kanzuro yeguta reGweru ipe vagari mvura yakakwana kunyanya panguva ino iri kunzi vanhu vagare mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Gweta riri kumirira vagari vaReginald Chidawanyika vabvuma kuti vakakwidza chikumbiro ichi kudare reHigh Court asi vati hapana zvakawanda zvavangakwanisa kutaura sezvo chikumbiro ichi chisati chanzwikwa. Mukuru wesangano reGweru Residents Forum vaCharles Mazorodze vati pave nenguva yakareba vamwe vagari vasingawane mvura zvachose izvo vati zvinogona kupinza upenyu hwavo panjodzi panguva ino yechirwere checoronavirus.
Panga pane nyaya dzakawanda dzachitaurika kuti pazoita mavota base pazodini pazodini zvinova zvaita kuti vagari vatadze kuwana mvura. Saka ndo chikumbiro chatakanyanya kunonacho kudare kuti tatichikumbira kuti vatipewo chirango ichocho chokuti mvura inge ichiwanikwa kuvagari nguva nenguva. Takatarisana ne2 days lockdown uye takatarisana nenyaya yesocial distancing yechirwere chakaita sana checoronavirus.
Mutauriri wekanzuro yeguta reGweru Muzvare Vemba yeChingwara Musee vabvuma kuti vakatambira magwaro enyaya iyi.
Hongu takatumira mapepa iwawo ekumatare edzimosha. Naizvozvo sekanzuro tichapindura zvinoenderana, tomirira mutongo watichapiwa.
Sezvo nyaya iyi iri yechimbi chimbi inogona kunzwikwa chero nguva. Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vaVincent Chakunda vanoti mvura chinhu chakakosha zvikuru muupenyu hwevagari vachitiwo zvakanaka kuti vagari vakwire kumatare senzira yekurwira kodzero dzavo. VaChakunda vanoti kunyange hazvo pane zvimhingamupinyi zvinoita kuti makanzuro atadze kuwanisa vagari mvura sezvakafanira, makanzuro anofanirwa kuita zvose zvaanogona kuti vagari vawane mvura uye hurumende inofanirwa kubatsira zvikuru panyaya iyi.
Hurumende ine basa guru through iwayo magrants, through maintergovernmental transfers. Uye hurumende ine rimwe basa rakakosha rokuopena hukama hwemakanzuro edu kuno nemamwe ekuzve, kana kuti nehurumende dzekuzve, kana kuti nemabhanga ekuzve, through kufacilitata riya rimunozoti public guaranteed debt. Hurumende yonoita guarantee makanzuro achikwanisa kukwereta mari kunze, kana kuti hurumende yonokwereta mari kunze yoya yosapota infrastructure yemvura kumakanzuro. But isiri mari yavanopiwa mahara, iri a loan facility, pakatenderanwa futi kuti kuti kanzuru ingazodzosa mari isei.
Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu, amai Marion Chombo, vati vange vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vange vari mumusangano une chekuita nezvechirwere checoronavirus. Munguva pfupi yapfuura, dare repamusoro rakapa mutongo wekuti kanzuro yeguta reHarare iwanise vagari mvura yakakwana mushure mekunge sangano recombined Harare Residents Association rakwira kudare iri nechikumbiro chimwe chete. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.